Dini Captain Chemanda Chemanda Chema Boss of the Roti
Natural
Shatanga Naza kwa wava kunoenda kwa kadoka manangu Usatuka kwa wava Anditi uchatoka manangu Zimbabwe and I'm proud to be Zimbabwe. Kutinda shika kwevamwe ndoto tanga kudzipisira kwangu azvikonga tame patene kuti hapana nyama. I want this mu infama aninga kanganwe kwandabva kunge ndisina ama inini ndine ama kana tikabatana kana tikadanana tikaisa misoro pamwe tinobudira. Zvako uri mumba mako tinoona sezvinani tiri musango tiri kushanda pamwe pacho zvechinoramba mari tinomboiwana asi tinotoshuvawo kuva kumba kumba ndichigara ndine happiness nguva zhinji zvinondipa stress tingafara hedu asi home is the best. Zvako uri mumba mako tinoona sezvinani zviri nani zviri nani tambudzika zvako uri mumba mako.